seorganization inomirira vatori venhau nekodzero dzavo tanyorera kuconstitutional court tichikumbira kuti dezaibvira musi wewednesday pachaitwa case yemaelections itwe live streaming kubatsira vatori venhau vakawanda vasiri muHarare. Tanyanya kubatsirwa namukomana anonzi Vafana ari kuBulawayo anga achikumbira kuti timubatsire mune maloya kuti vakwanisewo kuti vari kuBulawayo ikoko vange vachinzwa vachiona zviriitika kuHarare vachibudisa kuitira kuti nyaya iyi tinoona sekuti it's a national interest. Saka inoda kuti vanhu vose vari kwavari vange vachizoona zvichiitika nguva iyoyo. Saka vatori venhau vari munzvimbo dzakasiyana siyana nevanhuwo zvavo vanodawo kuona kuti zvii zvinenge zvichiitika vakwanise kuzviona mujekerere.
Saka matimanzwa here kubva kudare irori reconstitutional court kuti zvakamira sei?
Ya, pari zvino hatina chada titandwa chandingataura, asi tinovimba kutiwo pamufamba kwenguva pamwe nemusi wemuvhuro tinange tane hanza yakakwanira.
Pane vamwe vari kuti ivo pane tsamba dzanga dziri kunyorwa dzichitaura idzo kuti nepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation ndo inenge ichakwanisa kunge ichipiwa mukana uyu, vamwe vozotorawo masaisai kubva kwavari ivavo. Pane zvamunoziva here nezvenyaya iyoyo?
Pari zvino ndingati hapana chandinoziva panyaya iyoyo. Chandingangoramba ndichida kusimbisa ndechekuti kana tine vatori venhau vari kwakasiyana siyana vane kodzero yavo yekuti ivo pachavo tisingamiririrwi neZBC vakwanisewo kubudisawo mashoko achiinda kuvanhu vavanobatsira nenhau dzavanotora.
Saka zvamira zvakadai, munofunga kuti muchawana mhinduro inokugutsa here uyezve inozogutsa vatapi venhau sekutaura kwamaita vanotapa vasiri muHarare?
Panyaya inenge yakadai, kana tichinge taisa application yedu, itarisiro yedu wokuti tinoda kuwana mhinduro inotifadza, nekuti tinotarisira kuti kana vanhu vachitevedzerawo mitemo kana kutiwo vachionawo kukosha kwakaita nyaya iyi kuvatori venhau nevanhu vana vose vemuZimbabwe, tinenge tarisira kuti pamwe tichawana mhinduro inofadza vanhu veZimbabwe uye nevatori venhau vanonge vachitora nhau vachizovaudza.
Tsamba yenyu imi semisa makainyora rini uyezve makainyora ichienda kunani?
Itsamba yatabudisa ichienda kuconstitutional court yatichitarisira kuti pamwe vangakwanisa kuona nyaya yedu neagency yayo yekuti vakwanise kutibatsira.
Makawanikwa muchiinyora rini?
Itsamba yatanyora nhasi.